Zirukwazo, tirivanu vanemukana wakanaka kuvepano mangwana anu, kuveva penyu, panyika, kuona imwe, nguva huru yeEaster. Nguva dzose, Easter inounza chinhu cha takabwinyiswa kwazvo kwatiri, tariro itsva, uye, zvikuru zvakadini. Zvino, ndichingopinda mukamuri kumashure uko mangwanani ano. Mumwe munhu asangana neni ndokuti hama Branham, munozivamwa mwana mucheche mudiki kana mwana mudiki kana mumwe munhu akanamatirwa kuchataukwa gore rapera uyo aifanira kubviswa moyo wake uye mavharuvhu kana chimwe chinhu choiswa pauri ati mwana mucheche wacho akapodzwa uye ari muchivakwa mangwanani ano kutaura chokwadi uye akagara pano mangwanani ano saka zvakanaka tichava nechapupu chidiki kubva kwaari pamwe tisati tatanga imwe shumiro uye tingori vanhu vanofara havo zvino ndichakumbira hama Nevo kana vangawana rugwaro rwekuverenga rwamateu kana ruka rumwe rwerumuko kana manga musati vatorwuverenga kare manga madaro here hama saka patiri kugadzirira munamato uye zvino tichatevera shumiro ino ichave neshumiro yekunamatira vanorwara mushure mekunge shumiro ino yapera kubva maenda pakunodya kwenyu kwemangwanani zvino mushure meizvozvo tichadzoka zvakare na9:30 uye totanga imwe shumiro uye ipapo shumiro dzekunamatira vanorwara dzinotevera izvozvo uye zvakare shumiro dzerubhabhatidzo dzinozotevera izvozvo uye inguva yakanaka sei yekubhabhatidzwa ini zvangu rumuko ndosaka tichibhabhatidzwa nokuda kwekuti akamuka zvakare ndinorangarira tisati tave nedziva redu rekubhabhatidzira pano ndaisienda navo zasi kurwizi zasi kuno rungwananingwanani mangwanani aitonhorera achiita seaive nechando uye ndobhabhatidza vanhu zasi uko kurwizi pane chimwe chinhu nezvazvo icho chekungoti inguva yakayereswa Easter inguva huru ndanga ndakatarisa hama Pat Tyler vagere necheapa ndakanga ndichingotaura nemumwe munhu usiku wapfuura kuti musangano wedu wekupedzisira kuOklahoma ndakaedza ndichiedza zvino uye ndichazivisa izvi kuisa parutivi kusvikira Mwari vandidaidza kuti ndizviite shumiro yangu yekare yekunzvera nekuti ndinofunga kutanga ndeiyosho shumiro itsva iri kuuya rumwe usiku pasina munhu aiziva chinhu nezvazvo ndakaiedza pamwana aiuya nepapuratifomu aiva akaberekwa ari bofu mucheche uye akange ari bofu zvachose angangoita mukomana ane makore 16 ekuberekwa uye pakarepo akabva aridza mhere hama Branham ndave kuona uye ipapo uye pati aiva akamira padyo chaipo paiva nemukomana maziso ake paakavhurika kekutanga muupenyu hwake hwese uye saka ndinovimba kuti imi pano nekutarisira kukuru pamwe neni ndiri kutarisira chimwe chinhu chokuti Mwari vatiitire nekutiunza kumusoro kune chimwe chiyero kupfuura zvatange tiri ngatikotamisei misoro yedu zvino kuti tinamate baba vedu vekudenga vane nyasha sezvataungana mangwanani ano pano mucheche diki iri padivi penzira tinotenda zviro kwazvo nokuda kwenyu nezvinoreva zvose izvi kwatiri uye zvikuru mangwanani ano eEaster dai paive pasina Easter tingadai tisina kunge tiri muchinano chatiri nhasi kuti Easter ndiyo yakasimbisa vimbiso dzose dzamwari yakadzisimbisa kwatiri zvese zvavakavimbisa zvese zvakaitwa mazviro kwazvo paEaster rimwe remazuva makurusa emhemberero ratinogona kuve naro mugore uye taikumbira Ishe nhasi kuti munyaradze mwoyo yedu patiri kugara takamirira uye tiri pasi pekutarisira mweya mutsvene wakauya mushure meEaster uye pamwoyo yedu uye uzotinyaradza nekudzoreredza kutenda kwedu muzviyero zvikuru zvine simba kuti tikwanise kufamba upenyu uhwo Jesu akatitemera kuti tifambe tainamatira munhu mumwe nemumwe uye kunyanya kune avo vakavharirwa mukati uye vasingakwanise kusvika kushumiro chero kupi hako nhasi Mwari ivai navo uye dai Easter ino ikavawanira Easter yemazviro kwazvo kumuka kubva pamubhedha uye neutano hutsva hwavasati vambobvira vaziva muupenyu zviitei Ishe dai muparidzi wese muranda wese vamuinaye pasi rese nhasi ari kupemberera rangaridzo huru iyi dai vava nekuzodzwa nekukwanisa uye nesimba kuunza muungano dzavo makwai akamirira chikafu icho Mwari tavakachengetera vanhu vavo zviitei Ishe. Tinomirira mugove wedu mukuzvininipisa muzita raIshe Jesu Kristu. Amen. Ndiri kuzove nehama nevhu zvino kuti vaverenge magwaro erumuko. Nokupera kwesabata kwava kutanga kuedza nomusi wekutanga wevhiki, Maria Magadharena nemumwe Maria vakauya kuzoona bwiro. Zvino tarira, kwakavapo kudengenyeka kukuru kwenyika nekuti mutumwa washe wakaburuka kubva kudenga uye akauya akakungurutsa ibwe kubva pamukova ndokugara pamusoro paro. Chiso chake chakange chakaita semheni uye nguo yake yakachena sechando. Zvino varindi vakadedera nekumutya vakaita sevakafa. Zvino mutumwa akapindura akati kuvakadzi, musatya imi, nekuti ndinoziva kuti munotsvaka Jesu wakanga akarovererwa pamuchinjikwa. Haapo pano, nekuti wamuka sezvaakareva, uyai muone panzvimbo pakange pavete Ishe. Kurumidzai muende kundoudza vadzidzi vake kuti wamuka kuvakafa, uye tarirai anokutungamirirai kuGarirea, ikoko muchamuona. Tarirai ndakuudzai. Zvino vakakurumidza kubva pabwiro vachitya nekufara zvikuru. Vakamhanyira kunounzira vadzidzi vake shoko. Zvino vakati vachienda kunoudza vadzidzi vake, tarira, Jesu akasangana navo achiti, kaziwai. Zvino vakauya vakabata patsoka dzake vakamunamata. Zvino Jesu akati kwavari, musatya, endai munoudza hama dzangu kuti vaende muGarirea, uye vachanondionako. Zvino vachiri munzira, tarira, vamwe vevarindi vakapinda muguta ndokuratidza vaprisita vakuru zvinhu zvese zvakaitwa. Zvino vakati vaungana nevakuru vakarangana, vakapa varwi mari zhinji vachiti, taurai muchiti, vadzidzi vake vakauya usiku vakamuba apo ivo vavete. Uye kana izvi zvikanzwikwa nomubati, tichamunyengetedza nekumuchengetedza. Zvino vakatora mari uye vakaita sezvavakadzidziswa. Chitaurwa ichi chinowanzotaurwa pakati pevajudha kusvikira zuva ranhasi. Zvino vadzidzi vane gumi nemumwe vakaenda kuGarirea, kugomo ravakarayirwa naJesu. Zvino vakati vachimuona vakamunamata, asi vamwe vakakahadzika. Zvino Jesu akasvika akataura kwavari achiti, simba rose rakapiwa kwandiri denga nepanyika. Endai naizvozvo mudzidzise marudzi ose, muvabhabhatidze muzita raBaba neremwanakomana neremweya mutsvene, muvadzidzise kuchengeta zvinhu zvese chero cheizvo zvandakakurayirai. Uye tarirai, ndinemi nguva dzose kunyange kusvikira kumagumo enyika. Amen. Vawedzere maropafadzo avo pakuverengwa kweshoko ravo. Zvino tingati kuzivisa zvakare zvino kuti shumiro uye yemangwanani zvichaenderera mberi pana 9:30 nekukurumidza patinobva pane ino iyo. Ino shumiro mangwanani ano. Uye zvakare tinoidaidza kuti shumiro yedu yepakubuda kwezuva. Uye tiri tine zvimwe zvinhu zvikuru zvekukuudzai pamusoro pemi misangano yakapfuura. Uye tinoda kuti imi munorwara nekutambudzwa mese zvenyu kuti muuye nekutenda mangwanani ano, muchitenda kuti Jesu uyu akamuka anorarama nhasi, uye anongova mumwe chete sezvaakagara ari, haana kushanduka nepadiki zvapo. Zvino ndinoda kuverenga chidimbu chidiki chegwaro pano rinowanikwa muchitsauko 19 chaJobho, kutanga nendima 15. Avo vanogara mumba mangu varandakadzi vangu vanonditi ndiri mutorwa, ndiri mweni pamberi pavo. Ndakadana muranda wangu asi haana kundipa mhinduro. Ndakamukumbirisa nemuromo wangu, kufema kwangu hakunzwisisike kumukadzi wangu, kunyange ndakakumbirisa nekuda kwevana nenyama yangu pachangu. Hongu, vana vadiki vakandishorawo. Ndakamuka vakataura zvakaipa pamusoro pangu. Shamwari dzangu dzose dzepamoyo dzakandisema, uye neavo vandaida vakandipandukira mapupa angu akanamatira kuganda rangu nenyama yangu uye ndapunyuka neganda remeno angu ndinzwireiwo tsitsi ndinzwireiwo tsitsi oh imi shamwari dzangu nekuti ruoko rwamwari rwandibata munonditambudzireiko samwari musingaguti nenyama yangu o dai mashoko angu zvino ainyorwa o dai ainyorwa mubhuku dai aitemwa nepeni yedare nemutoo mudombo nekusingaperi nekuti ndinoziva mudzikinuri wangu anorarama uye kuti achamira pazuva nekupedzisira panyika uye kunyange mushure honye dzemunyama ndaparadza mutumbi uyu kunyange zvakadaro munyama yangu ndichaona mwari wandichazvionera meso angu achaona kwete mumwe kunyange itsvo dzangu dzapera mandiri ndinoda kutora chidzidzo ipapo chinowanikwa muna Jobho uyu 19 ndinoziva mukuru panguva iyi akange akaita sekunge zvatiri nhasi akange ari mumatambudziko makuru sezvatinozvidana mvura dzakakwirira zvino akange apererwa mazuva mazhinji aigara pamurwi wemadota uye achiedza kutsvaga mazwi dzekumunyaradza achiedza kutsvaga chimwe chinhu chaizomupa kushinga uye chimwe chinhu chaizova nyaradzo kwaari paakaona upenyu hwake huchidzikira kubva maari chekutanga akange ave murume akwegura angaite makore anenge makumi mapfumbamwe ekuberekwa uye akange arohwa neruoko rwamwari zvino tinoziva kuti mwari vakanga vasina kumubata neruoko rwavo asi kuti mwari vakanga vatendera satani kuti amubate mwari vane vatumwa bedzi vokuita zvinhu mwari vachida kuti chakaipa chiitwe vanongoregedzera satani kuti azviite uye kana vachida chakanaka chiitwe vane varanda vavo vavanosunungura kuti vachiite zvino satani akange abata Jobho nechinangwa chekumuedza nekuti iye namwari vakaitirana nharo uye mwari vakaudza satani kuti ndine muranda munyika hakuna akafanana naye chero chii chandinotaura kwaari anochiita murume akakwana uye murume akarurama zvino satani akati kana mukangonditendera kuti ndive naye ndichamuita kuti akutukei kumeso kwenyu Jobho asingazive zvinhu zvese izvi zviri kuitika zvakapinza mukuru mukushungurudzika kukuru asi zvakadaro neimwe nzira apo zvese pazvakange zvabva paari akaramba akachengeta chinzvimbo chake muna Kristu ndinoziva kuti mudzikinuri wangu anorarama akadaro zvino tinosvika panzvimbo idzodzo tose tinosvika uye ndinotenda kuti nhasi kuti takaungana pano nekuda kwechimwe chinhu chakaita sechinangwa chimwe chete ichocho tese tiri pamirwi yemadota tine matambudziko edu nenguva dzedu dzokufara nedzekusafara nenguva dzedu dzakaipa neurwere hwedu nekurwadziswa mwoyo kwedu nekuodzwa mwoyo kwedu saka tinouya sekudaro ari mangwanani ano eista kuti tiwane mashoko enyaradzo saJobho aaiedza kuti awane kubva kushamwari dzake hapana kana mumwe wavo aigona kumupa chero nyaradzo nekuda kwedambudziko rake vaimupomera mhosva yokuva mutadzi wepachivande ipapo mukati medambudziko rose iroro mwari vakauya kuzomununura Jobho aibvunza sezvaaiziva kwete bedzi chirwere chake nemamota ake uye nedambudziko nekurwadziswa pamwoyo zvichibva pakurasikirwa nemhuri yake neupfumi hwake hwese zvakanga zvava kutoda kutora upenyu hwake asi akange ave murume akwegura ava nemakore mazhinji kwazvo uye achiziva kuti akanga ava kudzika zasi muguva uye achiziva kuti aitenda kuti aiva nemumwe munhu akamuunza panyika aisangokwanisa kuuya pano ega uye aiziva kuti akabva kuna baba naamai asi zvakadaro baba naamai ivavo aifanira kuva nemumwe munhu wekuvaunza uye zvairamba zvichidzokera kumashure kusvika kune wokutanga ndiani akaunza wekutanga wacho uye haana kuziva izvi chinhu chinoshamisa kuti hezvino ndiri pano ndichifamba-famba upenyu hwepamusoro kupfuura huri hwemhuka uye upenyu hwepamusoro kupfuura upenyu hwezvirimwa asi zvakadaro tinoona kuti akati kana muti ukafa unorarama zvakare uye kana ruva rikafa rinorarama zvakare asi akati munhu anovata pasi anoburitsa mweya wake zvino aripi vanakomana vake vanouya kuzomuchema uye nekuremekedza asi haazvioni zvino ainetseka ko aive nyaya yei kuti mwari vaizoregedza upenyu hwakadaro kuti hurarame zvakare sezvakaita maruva nezvirimwa asi munhu aisakwanisa kurarama zvakare zvese izvi zvakamunetsa uye kana tikangotora kubva pamhedzisiro iyi mangwanani ano uye ndizvo zvatavinga pano takanzwa nyaya yeista ichidzokororwa nekudzokororwazve uye ndokuiverenga nekuiverengazve uye nhasi pane femuro dzenyu dzeredhiyo muchanzwa vashumiri vakasiyana-siyana vachitaura pamusoro payo asi zvandafunga boka rangu diki mangwanani ano ishe ravakandipa ndaizoitaura ndichibva pane mamwe maonero kana ndaigona ndichiuya kunzvimbo yekuti sei tichisvika kumatambudziko aya chii chinoita kuti zvinhu izvi zviuye sei mukristu achifanira kunetsekana sei zvisingaite kuti zvinhu zvese zvingunyatsofambira mukristu zvakanaka asi hazvidaro uye tinozviziva uye dzimwe nguva dzimwe matambudziko akatowedzerwa patinova mukristu kupfuura zvataiita vataive vatadzi chokwadi zvakanyorwa mazhinji matambudziko ndewakarurama asi mwari vanomudzikinura kubva kwaari ose mwari vakavimbisa matambudziko mazhinji manzwiro asinganzwisisike uye nezvinhu zvisinganzwisisike izvo zvaizopfuurira kunzwisisa kwedu asi zvinogara zvichiitirwa kuti zvitinakire hatikwanisi kuzvinzwisisa bedzi ngekuti kana taidaro ipapo zvaisazova kutenda kwatiri taizoenda nekunzwisisa asi tinozviita uye tinazvo uye tinotenda nekutenda shoko ravo kuti richashanda chimwe chinhu chakanaka kwatiri kana tikakwanisa kuzvibata nhasi pamangwanani ano aro kana tikakwanisa kuzvibata kuti matambudziko edu ese uye hapana kana mumwe wedu anoti haawani uye kana tikakwanisa kucherechedza kuti zvinhu izvozvo zvakatinakira zvakanyorwa mune rimwe remagwaro mubhaibheri kuti miedzo inounzwa patiri yakanyanya kukosha kwatiri kupfuura goridhe pacharo nekuti ndimwari vari kutipa miedzo iyi mushure mekunge tava pfuma yavo kureurura kwedu nerubhabhatidzo rwedu nevimbiso yedu yekufamba muupenyu kuitira ivo zvino muedzo wese unouya patiri ndevekutikwanisa kuitira kubwinya kwavo uripo kutisvitsa panzvimbo iyo mwari vanokwanisa kuzviita pachavo hwamazvivo kwazvo zvakawedzerwa kwatiri kudarika zvavaive muedzo usati wauya ndiri kuda kubatana pamwe chete mangwanani ano najobho kutaura kuti ndararama nguva yakareba kuti ndizive kuti ichokwadi ndakazviona muupenyu hwangu pachangu kuti nguva dzese panosimuka chinhano chakakura chandisingakwanisi kupoterera kana kuenda nepasi pacho kana nepamusoro pacho mwari vanogadzira nzira uye zvobuda zvakagwinyiswa handingozive hangu kuti mhosva dzavo dzinombozviita sei asi vanozviita uye rangarirai muzvinhu zvose izvi satani anoedza kutiita kuti tihute-hute nekutitsamwisa kutiita kuti tifunge kosei izvi zvaitika kosei ndisina kukwanisa kunge ndakadai mazuva mashoma apfuura pandakabuda kubva munzvimbo yakanyanyisa kunaka uye inonyanyisa kuyevedza yandati ndakamboona muupenyu hwangu hwese chaive chivakwa chikuru chehama yedu Oral Roberts pandakaona riya dombo rega rega remabo uye risina kana window zvaro mariri kana paizva asi magadziriro araive rakaitwa zvino ndakambova muHollywood uye ndakambova mumizinda yemadzimambo uye ndakambova munzvimbo dzese dzinogona kuvepo hakuna kutenderera pasi rese uye nenzvimbo dzese dzeumbozha dzakanaka uye nemusha asi handina kumbobvira ndakaona chero nzvimbo yekuenzanisa nayo hakuna kana zvachose kuti tambo iki dzearuminiyamu dzinorukana sei mukati pamwe chete uye handisa ndamboona chero chinhu chinoyevedza zvakadaro muupenyu hwangu hwese pandakafamba nemukati imomo ndokutora maoko angu ndokukwiza mbiru dziya negirenaiti huru zvese zviri muchimiro chihutatu hwababa mwanakomana nemweya mutsvene zvivezwa zvacho zvinhu zvese izvozvo ndainge ndichangobva kwehama Tommy Osborne ndikaona basa ravo guru rinoshamisa ikoko rashe ndakamira kunze ndokutarisa kumashure kuchivakwa ichocho zvino ndikafunga mwari zviro kwazvo ndave munyengeri zviro kwazvo ndave murambiwa kune imwe nzvimbo nekuti shumiro dzevarume ava dzakabva pane yangu zvino ndakafunga chii pamwe handina kuvimbika kwazvo ishe zvekuti hamuna kukwanisa kuvimba neni nechero chinhu chakadaro kunyange madhora mashoma mashoma amakanditendera kuti ndibhadhare misangano nezvimwe zvino vari kuedza kundiendesa kujeri nekuda kwavo uye sei ndiri munyengeri akadaro kana kuti sei ndiri munhu asina kuvimbika zvakadaro ndaive ndiri pamunhu wemadota pajobho wekare pandakamira kunze ikoko zvekutoti ndapererwa nemweya wangu wokufema nekuda kwokuyevedza kwakadaro kwokuti mukomana uya murombo akaberekerwa mumugero mupendekost akagona kuita uye nekuunza ichocho kuti chive chivakwa chikurusa uye ndakafunga mwari pamwe handina kukodzera ipapo ndokubva rimwe izwi iki radzika nemumakoridho iwayo ndokuti asi ndiri mugove wako ndokubva ndafunga ishe mwari chingoregai izvozvo zvigare zvakadaro ipapo ishe ini nekuti handaizova neuchenjeri hwokuita basa guru rakadaro kuitira imi uye ndiri munhu asina kudzidza asi chero bedzi muri mugove wangu ndiri wenyu uye muchanditungamirira handaikwanisa kuzvitungamirira asi ishe nditungamirireiwo inguva idzodzo dzekuomerwa dzinotimanikidza kuenda pajecha rinoyera zvakanga zviri mubhaibheri uye rangarirai zvisinei kuti kushungurudzika kukuru sei satani haakwanisi kutora upenyu hwako kusvikira mwari vapedza newe hapana chinogona kuitika kwauri kunze kwekunge mwari vachitendera hapana chakaipa chinogona kuuya kunze kwekunge mwari vachitendera uye ndezvokuitira kuti zvikunakire zvavari kushanda izvozvo ngatifungei paya pakauya mafashama kuzoparadza nyika haana kukwanisa kuparadza Noa Noa akanga asingagone kuparadzwa nekuda kwokuti mwari vaive nebasa ravaida kuti aite rimwe zuva zasi munyika huru pasi peutapwa hukuru vaive nevamwe vana vechihebheru vatinoziva saShadhireki Mesheki naAbhedhinego zvino zvakasvika pane imwe nzvimbo pavaitofanira kutora sarudzo kuti chimwe chinhu vaifanira kuitwa vakanga vaine kutenda kwavo kwakaiswa pakuedzwa uye kana kutenda kwako kwaiswa pakuedzwa ipapo usakundike nyatsogara chaizvo nezvaunotenda zvino kutenda kwavo pakwakaiswa pakuedzwa uye vakaenda panguva yekuomerwa havana kungoenda bedzi murwi wemadota asi vakapinda muvira remoto asi satani haana kukwanisa kuvaparadza nekuti chinangwa chamwari chakanga chisati chazadziswa vaigona kupinda imomo vaine tariro iyi ndinoziva kuti mudzikinuri wangu anorarama vaigona kupinda imomo netariro iyi pano nekugutsikana kwekuti mwari vanokwanisa kutidzikinura kubva muvira remoto asi zvisinei hatisi kuzonamatira chimufananidzo Satani haikwanisa kubatora, haikwanisa kunyudza Noa mumafashamo. Zamara chinangwa chamwari change chapedzwa. Haigona kupisa vana vechiHebheru. Kudzamara chinangwa chamwari change chapedzwa. Haikwanisa kuuraya Jobho nemamota nematambudziko. Kudzamara chinangwa chamwari change chapedzwa. Nyangwe neshumba hadzaikwanisa kudya Dhanieri. Dzamara chinangwa chamwari change chapedzwa. Nyangwe rufu nekukwegura hazvaikwanisa kutora Abrahama. Kudzamara chinangwa chamwari change chapedzwa. Uye zvakare harugone kukutora kana kunditora. Kudzamara chinangwa chamwari cheupenyu hwedu chapedzwa. Saka tinowana kubva ipapo nyaradzo. Uye sei Mwari vachirega matambudziko achiuya? Mwari vanosunga dambudziko voisa matomo mumuromo maro uye voriita kuti rivateerere. Uye matambudziko iwayo anotiunza mukuyanana kwepedyo naMwari. Pakanga pasina muraraungu kusvikira mafashama auya, asi mushure mekunge Noa amanikidzirwa muchinhano ichocho chainge ari machiri kudangararo kwemazuva neusiku makumi mana muduku, uye areka iki ichitomuka tomuka mumvura. Zvaive mushure mekunge mafashama apera kuti akaona muraraungu kekutanga sungano yetariro, sungano yevimbiso. Mushure mekunge apinda nemumatambudziko akabva aona vimbiso. Ndiyo nzira yaunoona nayo vimbiso. Mushure mekunge wapfuura nepakati pematambudziko, ndakafarira netembo iya kana pisarema. Ndingafanira here kutakurwa kuenda kumusha kudenga pamutambara kedu, apo vamwe vakarwira kuwana mubayiro nokufamba nemumakungwa eropa? Tinokumbira nyaradzo nerugare. Mwari vanotipa zvakanakisa zvavanogona kutipa, miedzo nematambudziko. Zviri nani pane nyaradzo yerugare? Kunyaradzwa kwedu kungori mhiri kwerwizi. Zvaive kutozosvikira vana vechiHebheru vamanikidzwa kupinda muvira remoto pane kumwe kuedzwa kwavo kukuru, kuti vazoone mumwe akafanana nemwanakomana waMwari amire pakati pavo. Matambudziko avo akaburitsa mwanakomana waMwari akamira pakati pavo ari mumhepo kuti abvise mhepo inopisa. Asi kuchozosvikira vapinda mumoto ndipo pakaonekwa munyaradzi uya. NdiDhanieri uyo ainge atsunga mumwoyo make kuti aisazozvisvibisa nezvinhu zvepanyika, uye akamanikidzwa kuburikidza nemuedzo kuti aizonamata kuna Mwari here kana kuenda kugomba reshumba. Asi maive mushure mekunge kupisa kwaiswa, zvino ndokukandwa mugomba reshumba kuti shure kwaizvozvo akaona mutumwa waJehovha amire pakati pake achidzingira kure. Iya shongwe yemoto huru yakamira pakati pake neshumba. Zvino shumba hadzina kukwanisa kumubata nekuti akange apfuura nemumuedzo nekuedzwa uye nematambudziko, uye akaziva kuti Mwari wake aigona kumununura. Kubva ipapo aiva Abrahama mushure mekunge aona ivhu risingachameresa uye kusanaya kwemvura ndokuuya. Zvino Rot akazvipatsanura ndokudzika zasi kunogara achiita zvemafaro munyika. Kwakanga kuri mushure mekunge anzwa kunyunyuta nekuchema kwevafudzi vake vachisina huswa hwemombe dzake, asi akaramba ari munyika iyo Mwari vakamupa uye yavakamuudza kuti agare semweni. Uye sezuva iroro mushure mekunge aedzwa kusvikira kutsungirira kwake kwakange kwava kumagumo. Raive zuva iroro apo mushure mekunge muedzo wapera, akataura chiso nechiso naErohim pasi pemuoki musi iwoyo. Kwakanga kuri mushure mekunge atambura nemiedzo yake, mushure mekunge apfuura nemumatambudziko akange apfuura nemaari kuti Mwari akazviratidza kwaari vari muchimiro chemunhu. Ndokugara ipapo ndokumuudza kuti akange akaroora uye zita remudzimai wake rainzi Sara. Ndokuti avaseka mutende raive kumashure. Paive ipapo apo Abrahama akamudaidza kuti Erohim, makanga muri mushure mekuedzwa nekutambudzwa. Dai church yakwanisa bedzi kupepuka kune zvairi nhasi kuti izive kuti mushure mematambudziko nemiedzo nekusekwa nekuitwa je, zvinhu izvo chechi yakange ichipfuura nemazviri. Chechi yePentecost kuti tinoona Mwari pakati pedu achiita zviratidzo nezvishamiso zvikuru mushure nekushanda zvakasimba pamwe nematambudziko ezuva mushure mekunge zvese zvapfuura ipapo tichaona Jesu pekupedzisira achange akandimirira Jesu akanaka kwazvo uye wechokwadi pachigaro chake choushe chakanaka achatigamuchira kumusha kana zuva rapera achiri masikati ngatishandei nesimba vose varume vakuru ava vaizotitorera chikamu chikuru chishumiro yedu yemangwanani kuti tipinde mukutaura izvozvo vakapfuura nemumiedzo ndokuona mwari vakapfuura nemumiedzo ndokuona ngirozi vakapfuura nemumiedzo nezvizaruro ndokuona zviratidzo nezvishamiso nezvinhu asi hapana mumwe wavo akaona zvakaonekwa najobho varume vese ava mushure mekuona ngirozi nekuona mwari zvinhu zvose izvi havana kumbobvira vakaona chinhu chinovapa tariro kuseri kweguva asi jobho akaona rumuko akaona easter akaona chinhu chinonyaradza mwoyo wese zvino paakadaro dai mashoko angu aidhindwa mubhuku kuti dai ainyorwa nepeni yedare mudombo munoona izvo zvinhu zvese zvakange zvamupandukira vake nyange varanda vake vaisataura naye mudzimai wake haive mutorwa hapo paagere pamurwi wemadota muedzo mukuru iwoyo zvino chechi yakauya ndokumufuratira kwemazuva manomwe zvino pasina anomunyaradza ipapo anofanira kunge akaona chiratidzo cheeaster paakadanidzira ndinoziva kuti mudzikinuri wangu anorarama uye pamazuva ekupedzisira achamira panyika ndinoziva dai mashoko angu akanyorwa nepeni yedare mudombo kuti mashoko angu asambofe akaparara zvachose nekuti ndinoziva kuti mudzikinuri wangu anorarama ndinoziva chii chaunoziva jobho ndinoziva kuti mudzikinuri wangu anorarama vacherechedza here kwaisave bedzi neuyo airarama asi aive mudzikinuri kuna jobho ngariropafadzwe zita rashe ndinofara kwazvo kuti ndiri chikamu cheeaster kuti ndiri chikamu cherumuko irworwo uye tiri chikamu charwo mangwanani ano nekuti matiri munogara upenyu hwerumuko ndiko kuti mugovero wakaunza easter ndinoziva kuti mudzikinuri wangu chii chaunoziva handisi kufungidzira pazviri nekufungidzira kwakawanda nhasi ndinoziva kuti mudzikinuri wangu anorarama hongu changamire zvino aive chii kana airarama aive mudzikinuri kuna jobho wangu dunga munhu wangu mudzikinuri wangu anorarama uye chii chimwezve chaunoziva jobho chii chawakaona muchiratidzo ichocho uye nemazuva ekupedzisira achamira panyika uye kunyange honye dzemunyama dzikaparadza mutumbi wangu asi zvakadaro munyama yangu ndichaona mwari avo vandichazvionera pachangu ndinoziva kuti mudzikinuri wangu anorarama uye achamira nezuva rekupedzisira panyika kunyange itsvo dzangu dzikapera mukati mangu kunyange honye dzemunyama dzikaparadza mutumbi wangu asi zvakadaro ndiri munyama yangu ndichaona mwari burikidza neipapo paive nechiratidzo chikurusa dhanieri akaona ngirozi vana vechihebheru vakaona mwanakomana wamwari noa akaona muraraungu abhurahama akaona mwari chiso nechiso asi jobho akaona rumuko jobho akatarira mberi madzitateguru ose nevatsvene vakuru vemubhaibheri vakatarisira kuzuva iroro negutsikano kubudikidza nezviratidzo zvavo kubudikidza nezvizaruro zvavo kuti kwaizouya nguva yerumuko zvino tinoona mabasa makuru achienderera mberi tinoona masimba makuru amwari tinoona zvinhu zvikuru zvavaigona kuita hawaigona kutarisa zuva uye iyewo rega ziva kuti isimba ramwari rinounza nyika ichitenderera pazuva iroro waisakwanisa kuona nguva yepfumvudza ichiuya ukasaziva kuti kuna mwari unogona kuona kupora kwemaziso asingaoni nzeve dzisinganzwi woziva kuti ndimwari asi ko dai zvaiva zviri izvo zvega zvaivepo uye mushure mekunge tafa toparara asi rumuko easter ndirwo rwakasimbisa zvinhu zvese mwari zvavakambovimbisa waive rumuko uye vanofanira kuva nekurovererwa usati vakwanisa kuwana rumuko uye chachi isati yambo kwanisa kuona simba rakamutswa ndisati ndakwanisa kumboona shumiro itsva ichiitika pachangu usati wakwanisa kutombopinda mukuyanana kuutsvana mwari panofanira kuve nekuzvirorerera pachako pamuchinjikwa kuitira kuti pakwanise kuuya rumuko tinofanira kufa kune pfungwa dzedu pachedu kufa kunzira dzedu pachedu kufa kune zvinhu zvese zvakatipoteredza nokupfuura nemumiedzo nematambudziko kuti tigoona rumuko rutsva upenyu hutsva mutadzi asati agona kuve mukristu panofanira kuuya rufu tevera rumuko abrahama asati agona kuona erohimu paifanira kuve nemakore makumi maviri nemashanu ekuedzwa vana vechihebheru vasati vaona mwanakomana wamwari raifanira kupinda muvira remoto dhanieri asati agona kuona mutumwa aifanira kupinda mugomba reshumba jobho asati amboona rumuko aifanira kupinda mukati orasikirwa nezvose zvaaiva nazvo asi zvino nechiratidzo akaona uye kana jobho nechiratidzo aigona kumira zvakasimba kwazvo pavimbiso zvikuru sei zvatinofanira kuita isu mushure mekunge kristu amuka kubva kuvakafa ndokuva zvibereko zvekutanga zveavo vavete ndokutumira zvakare mweya mutsvene sechisimbiso chevimbiso pamusoro pedu kuti nesuwo ticharararama nekuti ndinorarama nemiwo munorarama kuona upo hwake hukuru pakati pedu huchishanda huchiita zviratidzo nezvishamiso zvimwe chete zvaakaita panyika zvichitipa tariro zvino tinouya kurumuko uye ipapo toramba tiri pamirwi yedu yemadota ngatibvei pamurwi wemadota nhasi tiine chiratidzo chitsva nesimba idzva nekutsunga kutsva kuti tione mwari musimba ravo tinoona rumuko rwezvinhu ruri kuuya tiri panguva yerufu takagara mumasuo erufu nyika dziri mumasuo erufu russia yakawana chombo chitsva zvino sekunzwa kwamakaita mese pawairesi nechinhu havafaniri kuuya kuno kuzoiputitsa nebhambu vanogona kungounza chimwe chinhu chidiki nechekuno vopinda pakati pevatsori vavo vomweya zvinhu zvidiki munochero nyika uye munhu wese anooma mitezo kwemaawa makumi maviri nemana vouya kuno uye paunomuka pane murussia ari kukukava padii muringi wekurussia muhombe achitora imba yako achibhinya mudzimai wako achikandira vana vako kunze mumugwagwa nekutora imba yako vanogona kuzviita havana kana nechinhu chimwe zvacho chavaizorasikirwa nacho vanazvo hapana anoziva kuti chii unoona chinhu zvese zvichishanda mazviri zvino vanogona kushandisa izvozvo uye vasingazvitye nekuti hapana mumwe munhu anazvo hatizivi kuti zvichauya sei chii chichaitika asi tinoziva chinhu chimwe chete kuti tiri pamurwi wemadota nyika iri pamurwi wemadota pasi rose riri pamurwi wemadota uye nekuti pasi rose riri pamurwi wemadota ndinofara kwazvo kuti mweya wamwari unogona kuuya uye tinogona kuti ndinoziva kuti mudzikinuri wangu anorarama uye nezuva rekupedzisira achamira panyika ino rimwe zuva achauya ndosaka mudetembi akanyora kuti mukurarama akandida mukufa akandiponesa mukuvigwa akatakura zvinhu zvangu kure kure mukumuka akandiruramisa pachena nokusingaperi rimwe zuva ari kuuya o izuva rinobwinya sei zvakatotora getsemani remadonhwe eropa achipamuka nemuganda rake zvisati zvaitika uye zvakatora kugomera kweutsinye kwekarivhari vasati pauya ubowo hwamwari nekusingaperi vaigona kumutsa vakafa zvakatora getsemani nekarivhari kugadzira easter mazviro kwazvo zvakadaro kuti vaapostora vaya pamangwanani aya vakange vakaodzwa mwoyo zvikuru kusvikira petro akati ndakaodzwa mwoyo kwazvo ndinotenda ndichakodzokera hangu kunoredza zvakare ndichadzokera zasi ini ndakamuona vaive netariro huru uye vakatenda nezvose kudzamara pazvakasvika panzvimbo iyoyo huru ine rima mwari vaiitei vaiunza vaapostora ivavo kumurwi vemadota vaivaunza kunzvimbo yekuti uko ivo vaizova nekutenda kwavo kwakasimbiswa kwavari zvino petro akati ndakamuona achiita zvishamiso zvikuru zasi uko kugarireya asi akarara necheuko akafa uye achitonhora ari muguva ndinotenda ndichangodzika zasi kugungwa mangwanani ano ndokanda mumbure uye ndongoenda kunoredza pamwe ndogona kutarisa mhiri kwegungwa uko uye ndichaona ndorangarira ndichimuona paakatimirira kumahombekondo ndinotenda ndichangoenda zasi uye vaapostora vakati munoziva chii ndinotenda Ndichangoenda newe. Oh, vaive vakasuruvara. Vakange vachema kusvika maziso avo azvimba. Tinoziva kwazvo kupfuura nenzvimbo idzodzo. Tinoziva kwazvo. Tese tinoziva zvinhu izvozvo. Ndinorangarira vanhu vakaradzika mumwe akakosha uko muguva kumusoro pamusoro pechikomo mhiri uko kunonzi kuEastern kana kuti Walnut Ridge Cemetery. Kuti ndakaradzika sei mwana mudiki imomo. Zvino ndaichema paruoko rwaamai kusvikira. Ndakachema kusvikira ndisisagone kuchema zvachose. Ndakanga ndaita zvese zvandaiziva kusvikira ndakatora pfuti kuti ndiedze kuzviuraya. Ndakanga ndiri panguva yakadaro. Zvino yakanga iri nguva iyoyo mukamuri iya diki kumusoro uku pamabvi angu apo matenga akahurika. Zvino ndakamuona akamira ipapo kukugwinya kwekusafa. Maiva munguva iyoyo apo ndakanzwa maoko ake akambundira pamapfudzi angu akati, Bill, hausi kunzwisisa, isu titori nani. Zvakanyanya kupfuura iwe. Munoona, zvinotora kurovererwa, zvinotora kutswanywa tswanywa kweruva kuunza zvinonhuhwira kubva mariri, zvinotora kutswanywa tswanywa kweupenyu kuti uwane zvakanakisa kubva mahuri pane zviripo. Ndicho chikonzero Jesu akafanira kutswanywa tswanywa kuti abudise zvaaive. Aisagona kumira kurovererwa kusati kwaitika. Koti simba rose riri kumatenga nepanyika rakapiwa muruoko rwangu. Asi mushure mekurovererwa aigona kumira achiti, masimba ose ari kumatenga nepanyika akapiwa muruoko rwangu. Asi zvakaitei? Zvakatora kurovererwa kutanga, zvakatora kutswanywa tswanywa uye nekuodzwa mwoyo kwevaapostora vakanga vaona muponesi wavo uyo wavakange vada, uye vakamuona achitomutsa vakafa kubva muguva. Vakanga vamuona achidaro uye ipapo ndokufunga hapo paarere akatonhora ari muguva pachake mangwanani ano. Zvakatora vanhu avo vakange vamuona achivhura maziso emapofu vakamuona akamira ipapo uye achinzvera kungwa chaidzo dzaive mumwoyo yevanhu. Ko, sei aisaziva vaizoti kuti vaya vakanga vachimuvinga? Ko, akaziva sei? Sei aisaziva Judas aizomutengesa? Sei aisaziva kuti masoja aiuya achikwira makomo ipapo netsvimbo neminondo zvimwe zvose kuti vamutore kana aigona kunzvera pfungwa dzavo? Unoona, dhiabhori aishanda pavari achivaisa pamurwi wemadota nekuti vaida kuvapa uchapupu hwekuti ndinoziva, kwete ndinofungidzira, kana kuti pamwe ndizvo ndinoziva, ndinoziva. Uye rangarira miedzo iyoyo inounzwa pauri nenzira imwe chete kuitira kuti urege kuzoti hameno pamwe izvi ndizvo zvechokwadi, pamwe rugwaro nderwechokwadi, pamwe kupodza kwamwari ndekwechokwadi, pamwe mweya mutsvene ndiwo wechokwadi. Asi kana ukawana chiitiko ichocho, zvino wobva pamurwi wemadota iwayo, zvino wowana chizaruro chamwari kubudikidza nerubhabhatidzo rwemweya mutsvene, unogona kudanidzira, ndinoziva kuti mudzikinuri wangu anorarama nekuti anogara mandiri. Petro akati, ndichaenda kunoredza. Vaapostora vakati, ndinotenda, ndichangoenda newe. Uye ipapo vaiva pamurwi wavo wemadota zasi ikoko pakati pegungwa, uye dambudziko richienderera mberi sezvaraiva. Uye ndinogona kunzwa mumwe wavo achiti, oh, zvaigoitika sei Petro? Ko, zvaigova sei chinhu chakadaro kuti munhu akadaro angafe? Ko, aigona sei kuiswa muguva sei nezvaaiva? Ko, aigomira sei achivasiya achisvipira kumeso kwake nekudzura ndevu vachiisa korona iye pamusoro wake? Ko, aigodaro sei? Oh, uye agoramba ari Mwari? Handitongokwanisa kuzvinzwisisa. Oh, kuodzwa mwoyo kwakadini! Zvino kamwe kamwe vakatarisa mhiri kumahombe kombe nechizaruro chimwe chete icho chakabatwa naJobho. Ipapo vakaona zvakaonekwa naJobho makore zviuru zvina kumashure. Hapo paiva pakamira mudzikinuri ari mupenyu uye ari muhuta. Akamira pamahombe kombe nemoto wakagadzirwa nehove dzakabikwa pauri saizvozvo, ndokuti akavakoka. Jesu ane tafura yakawaridzwa uko vatsvene vamwari vanopiwa chokudya. Anokoka vanhu vake vakasarudzwa, uyai mudye. Nemana yake anopa chokudya nekutipa zvishuwo zvedu zvese. Oh, izvo zvinotapira kushushura naJesu nguva dzose. Tinogona sei kufunga izvozvo kuti zvakatora sei zvinhu zvikuru izvozvo kuti uyo Pauro muapostora, muapostora mukuru iyeye akanga apfuura nemunguva yake yekutambudzika paakapupurira rufu rwaStefano, ndokuona chiso chake chidiki chakatarisa kudenga nematombo achimurova kumeso. Zvino akatarisa kumusoro, ndokuti ndiri kuona matenga akazarurwa. Ndiri kuona Jesu akamira kuruoko rwerudyi rwaMwari akati, Ishe, musava pa mosha yechivi ichi. Zino Paulo akabata majasi, vakange zvamuisa kwemavhiki nemavhiki pamurwi wemadota, achifamba, achikwira nekudzika, kusvikira pfungwa dzakange dzasvibiswa, kusvikira akange ari kunzira yake kudzika kuDhamasiko, kuzama kurwisa nzira yekubuda nayo semunhu ari kuenda bhodhoro rewhisky kuedza kuvhara kusuwa kwake. Aive pakati paizvozvo apo pakauya izvi kubva kudenga, chiedza chikuru chaipenya chikati, "Sauro, Sauro, unonditambudzireiko?" Akamuona akamucherechedza kuti aiva Jesu wakamuka, uyo wakapupurira achifa wakamuka zvakare. "Oh, ndinogona kurangarira upenyu hwangu pachangu ndiri munzira inodzika kunoparadzwa. Ndakanzwa izvi rinotapira, ndini Jesu, ndakange ndakambofa, ndiri mupenyu nekusingaperi, nekuti ndinorarama unogona kuraramawo zvakare." Kubva panguva iyoyo ndichisa ruoko rwangu mune rwake, ndakavimba naye nemunzvimbo dzine rima. Kana nguva dzasvika uko kwandisingakwanisi kuona nzira yekwandiri kuenda, ndinoramba ndichivimba naye. Mutendi wese muKristu anofanira kusundidzirwa mumiedzo iyoyo. Mutendi wese muKristu anofanirwa kuiswa pamurwi wemadota kuti agone kubuda aine chiitiko. Ndinoziva kuti mudzikinuri wangu anorarama. Hatiuyi pano mangwanani ano kuzongogara nekutaura pamusoro peimwe nyaya yemunhoroondo yakaitika, inova iri yechokwadi yose, asi tinouya pano nechapupu mangwanani ano. Ndinoziva kuti Jesu Kristu mwanakomana wamwari, ndinozviziva pasina charo mumvuri wokupokana. Ndinoziva kuti akamuka kubva kuvakafa uye anorarama mandiri nhasi. Ndewangu uye ndiri wake, ndiri mudyi wenhaka pamwe chete naye muumambo hwamwari. Easter, Easter inounza chinhu chikuru, rumuko, tariro itsva. Unayo here mangwanani ano? Iri mumwoyo mako here? Unoziva here kuti mudzikinuri wako anorarama uye anoita kuti zvinhu zvese zvishandire pamwe chete? Unoti, "Hama Branham, ndakagara pano ndakamirira mutsara wokunamatirwa. Mwari ari kushanda izvozvo chaizvoizvo mukunaka." Sei mukomana mudiki uya anokosha rimwe zuva akarohwa neupofu paakazvarwa kuti Mwari vakwanise kuwana mbiri uye vagopidigura guta. Chokwadi, Mwari vanoziva zvavari kuita. Mwari vanoziva uye vanotiisa pamurwi wemadota kuitira kuti vatiratidze kubwinya kwavo. Saka mangwanani ano ndinotaura izvi, shamwari, mushure memakore makumi matatu nerimwe eshumiro, mushure memakore makumi matatu nerimwe emushando wakaomarara mumunda wekuvhangera, ndinoda kupa chapupu changu kune izvi. Ndakaona zvinoodza mwoyo. Ndakaona nguva yandakakumbira zvinhu nekuchemera zvinhu nekukumbira zvinhu ndikatadza kuzviwana. Asi kana ndikangomirira nekutsungirira pana Mwari, ipapo ndinoziva kuti zvinoshanda zvakanaka chaizvoizvo, zvinobuda zvakanaka chaizvoizvo, zvinoita nemazvo chaimo chinhu chakanaka. Pandakarasikirwa nemucheche wangu Sharon wangu mudiki, ndicho chaiva chimwe chinhu chakandigumbura. Ndakati, "Ko, zvingazova zvakanakirei? Ko, zvingazova zvakanakirei?" Zvino mwedzi yaitevera pandakamuona akamira ipapo murunako rwese rwemusikana wechidiki achitaura neni, akamira parutivi rwengoro iya yakare yakatyoka. Ipapo ndakaziva kuti dai aizorarama aigona kunge akazoshanduka oita zvisirizvo. Mwari akatozomutora achiri munyoro uye achitapira. Ndinoziva kuti ndichamuona zvakare, ndinoziva kuti ndichamuona, ndinozviziva pasina kana chero mumvuri wekupokana. Ndinofunga nezvemudzimai wangu wemakore makumi maviri nemaviri ekuberekwa akatorwa achingori musikana zvake. Amai vadiki ipapo, apo mapepa akapa musoro wenyaya pano, amai vechidiki, "Mufundisi, vachangofa." Oh, mwoyo wangu wakarwadza sei! Ndakanga ndisingazive zvokuita, asi nhasi ndinoziva kuti zvese zvaishandira mukunaka kwandiri. Ndinoziva kuti upenyu hwaifanirwa kukuyiwa nekumonyororwa nekusvinwa kuti hubuditse zvaiva zviri mahuri kunze. Makanga muina Branham akawandisa imomo aifanira kusvinwa achibuda Mwari vasati vakwanisa kuzvizivisa. Makanga makawandisa iwe maudi kusvikira Mwari vakatozvishinyira kunze kubudikidza nemiedzo. Zvino kusvina ikoko pagwaiuya kwakaoma, asi mushure mechinguva matenga anojeka zvakare. Ipapo unobva waona chinangwa chaMwari. Ndinobva wadanidzira, ndinoziva kuti mudzikinuri wangu anorarama, uye pamazuva ekupedzisira achamira panyika. Nyangwe honye dzemunyama dzikaparadza mutumbi uno, asi zvakadaro munyama yangu ndichaona Mwari. Miedzo midiki iyi ndezvinhu ndezvechinguva bedzi, uye inonyangadika pamwe nokupfuura, asi inongoitirwa chete kuti zvikunakire. Ngatirangarirei izvozvo kuti Mwari vazowane mbiri. Ngatikotamisei misoro yedu Kanguva, ndinoda kubvunza, sati tanamata, pane mumwe here pano angade kurangarirwa mumunamata, tisati tavhara, Mwari vakuropafadzei, vangani vari muno vangati, ndinoda Mwari, munguva yekuedzwa kwangu zvino, kuti vandipe chiitiko chitsva, kuti ndikwanise kubuda, ndava mutsva zvakare, simudza ruoko rwako, kuti ndinoda kuti uyu huve rumuko kwandiri, imwe East, indimutse, utariro itsva, nemasimba matsva, utano hutsva, uye nemufaro mutsva, Ishe vakuropafadzei. Vanhu vangu vanodikanwa, Mwari wedu nemuponesi wedu, tinokutendai zvikuru nekuda kweEaster ino nezvainoreva kumwoyo yedu uye nekutenda mhiri uko mhiri kwenyika. Tinogona kuona kuuya kwaIshe Jesu pavari kuzvigadzirira pachavo zvino, vachipfeka hanzu dzavo dzeumambo, uye chechi iri kupfeka chikomba ichipfeka hanzu yacho yemuchato. Pari kugadzirira kuva nemusangano mukuru nguva pfupi iri kutevera. Murwi uyu wemadota haukwanisi kumira nekusingaperi, patinenge tiri kunzwa vanhu vachiseka, vachiita dambe nesu, uye vachitidana zita riya rokunyomba rekuti vaumburuki vatsvene, uye vachitiseka, uye vachiti hatina kunyatsokwana mupfungwa. Hazvigoni kugara kwenguva dzose, Ishe. Asi ngativeisa Jobho tobata chapupu chedu, ngativeisa Dhanieri pagomba reshumba, kana vana vechiHebheru vari pavira remoto, kana Abrahama kurwendo rwake. Tibatsireiwo, Ishe, kumira takatendeka kusvikira taona chinhu chikuru chiya chichiitika. Kana wamandayarira uye vakafa muna Kristu vachamuka, isu vapenyu uye vasara zvashandurwa kamwe kamwe kubwaira kweziso. Uye zvadaro pachauya Easter iya kwatiri, iyo Kristu akafadzwa nayo makore chiuru nemazana mapfumbamwe akapfuura mangwanani ano. Ndokuti nekuti ndinorarama, nemiwo munorarama. Jesu mumwe chete uyu akatorwa kumusoro achibva pakati pedu, achadzoka nenzira imwe chete yaakaenda nayo. Ichamuona nyangwe vanga roga roga riri muruoko rwake, nevanga rose reminzwa riri mumusoro wake, tichamuona. Ndichamuziva, uye ndakadzikinurwa parutivi rwake ndichamira. Wangu Ishe, mwoyo wangu unosiririsa apo mutumbi wangu uno wakarukutika wochitanga kukomba mapasi pemutoro, kufunganya uye nekushanda zvakaoma mugoho, minda yekuvhangera nenguva dzakanaka nedzakaipa, uye nekushaya hanyu pakati pevashumiri vanozvitutumadza nevamwe vakadaro munzvimbo dzese, uye nevanhu vachizvidza uye nemasimba akaipa. Asi Ishe, rimwe zuva tiri kuuya saEria zasi kurwizi, totarisa mhiri uko pakasungirirwa pagwenzi roga roga ngoro yemoto ichatitakura tichienda. Tizivisei kuti mhiri iyi yemadota ingori zvifukidzo zvekuti vanza kubva chinhu chikuru icho chakangomira chiri kumberi kubwinya kuya kukuru. Ndaitaramba tiri takatendeka saJobho kusvikira tamuona chiso nechiso. Ndaitava takatendeka sezvaiva zviri Ishe wedu, semuenzaniso wedu, kuti tiende kuKaruvhari zvakare. Takagadzirira kurovererwa uye nekurovererwa pamwe chete naye, kuti pave nerumuko muupenyu hwedu. Zviitei Ishe, dai kana paine vaseki pano vanga vakafanana naPauro wakare, vanga vachiseka dai vawana Easter munzira yavo yekumba nhasi mangwanani ano. Zviitei Ishe, tinonamata Ishe kuti avo vari pamurwi wemadota wekuparadzwa, murwi wemadota kwehurwere, kuti ino ndiyo ichava nguva yavanosunungurwa. Usiku hwapfuura ndichitaura kumukadzi mudiki uya kunze patirera pamwe nemurume wake kuti mhiri kuPhoenix ari muchinhano chakaipa, uye kenza huru dziya dzakagara ipo pavari, uye zvino nhasi vakanyatsopora zvakakwana uye vakanyatsoita zvakanaka. Uye mwana mudiki anga achizobviswa mwoyo wake akagara muno muchivakwa mangwanani ano akanyatsoita zvakanaka ari mutano. Mukomana mudiki bofu uyo pane imwe nguva aifamba murima uye asina kumbobvira akaona chiedza chezuva, anofamba nhasi uye anoona chiedza chezuva zvino. Mwari, tinokutendai sei nokuda kweizvi, uye zvese zviri kutarisa seri kwechidzitiro kuziva iroro guru remuko. Zviitei Baba, uye itai kuti vazive kuti zvinhu izvi zvaifanira kuve zvakadaro, kuti izvi mukomana mudiki bofu agone kuona kuti mwana mudiki ainge ane dambudziko remwoyo akwanise kupa chapupu kune vamwe. Zvinhu zvese izvi zvinoshandira pamwe chete mukunaka kune avo vanokudai. Zese, zaka goni spakwa tiri nekuti, haiva ni mumwe, akateerera mukuyedzwa. Haiva ni mumwe, akamira pakuyedzwa. Akange ari Jesu, uyo akateerera kwazvo kuna baba, kushikira baba, vakamumutsa mangwanani eEaster. Nekuti, zvaisa kwanisika kuti abatwe nerufu. Nokuti, handingatenderi, uyo mutsvene wangu kuti aone kuora, kana kuti, ndisiye mweya wake mugehena. Nekuti, akawanikwa akatendeka, achigara achiita izvo, zvinofadza baba, Mwari, dai tikaramba takatendeka. Tiri panzvimbo yebasa. Zvisinei nekuti miedzo yedu yakadini uye nematambudziko edu chero chii zvacho. Dai tikakwanisa kutaura nguva dzose dzinoziva kuti zvinhu zvese zvinoshandira pamwe chete mukunaka kune avo vanoda Mwari. Zviitei baba. Tinoropafadza vanhu ava mangwanani ano nemaropafadzo enyu vamukira kuuya vachibva kunzvimbo dzavo vauya kutabhanakeri vauya kuzowana nyaradzo. Dai vaenda kumba mangwanani ano nesimba remweya mutsvene richipisa mumwoyo yavo vachifamba munzira seavo vaibva kuEmausi vachiti mwoyo yedu haina here kutsva matiri apo anga achitaura nesu munzira. Zviitei baba. Ndinovakumikidza kwamuri zvino muzita raIshe Jesu Kristu. Ameni. Zvakanaka hama nevo, uye zvinorangarirai shumiro. Hatizove nemakadhi ekunamatirwa mangwanani ano. Nekuda kwekuti, kana tine makadhi ekunamatirwa, chero bedzi, ndikaita kuti vanhu vamire pano saizvozvo, ndicharamba ndichivimba nechipo ichocho. Ndinofanira kuva nenzvimbo kusvikira. Ndachiisa parutivi apo pandinogona kufamba ndichiuya kuno, uye ndogona ndinotya. Ndinoita sekunge ndiri kutya, uye ndinotya kuti ndichakanganisa. Kukundwa pakurwa, hakusi kurasikirwa nehondo yacho. Patoni. Akakundwa pakurwisana kakawanda asi haana kumbobvira. Akakundwa muhondo ndizvozvo uye chakundwa pakurwa kuzhinji zvakare asi hatizorasikirwi nehondo yacho. Ndichaita mhosva dzakawanda asi handizorasikirwi nechinangu. Mwari vakachipa uye Mwari vachachichengetedza chizoro. Uye zvino yave nguva ndinotenda kuti ndiyo nguva yacho uye ndave kutanga nekuda kwekuti iEaster nhasi uno ndiri kuenda kuenda mberi sezvandakaita pai ndichinamatira vanorwara uye kana ndikagona chizoro chimwe chinhu chinofanira kuitika mandiri. Handina kunyanya kuchijaira chinouya nenzira yekuti ini pamwe ndinogona kutadza kuchibata nemazvo asi ndinofanira kuramba ndichienda pachiri kusvikira ndava kuchiziva nguva dzese. Saka rino ndiro richava zuva randichaedza nenyasha dzaMwari. Ishe vakuropafadzei zvino hama Nevo uye shumiro dzichatangana 9:30 hama Nevo.